Veru zhinji vanofamba nemotokari mamutare vange vasina kujaira izvi saka vanoti danho iri richazunza umwe dzavo idzo dzakabvaruka kare nemamiriro akaita nyaya dzehupfumi munyika. Uku vakuru vekanzuro yeguta iri vanoti zvavari kuita izvi zvichabatsira kuti vakwanise kupedza zvikwereti zvavainazvo kuvashandi nevamwe vavanoitira mabasa uye kuti muguta munge muchishambidzika. Vapita mamvura mugari wemuguta iri avo vanoti danho ratorwa nekanzuro iri harina maturo ose.
Paid parking meters kanzo yakumashandisa senzira yekutsvaga mari, whereas ordinarily inofaronga iri yekukontrola traffic. Izvezvi zvawana public parking space yemahara. Pese panofanironga pachipaka mota pakuitiswa mari. Yaa an inconvenience to the motoring public, and there's need for kanzo to revise that or create standalone public parking space isingabhadharwi, so that vari kuda kuita business rakareba mutown can go there, park their vehicles and then walk about in town.
Mumwe mugari wemamutare mumusha weWestley valukurowa vanoti kanzuro yaifanirwa kusiya dzimwe nzvimbo dzekuti motokari dzipakiwe pachena kuitira vaye vanenge vasina kuda kutora nguva refu vari panzvimbo.
Ndo zvinofanira kunga zvichiitwa kuti zvinga chisa free parking toonawo pekusununguka pekupakawo mota dzedu. Ndafunga ndo zvingatokwanisa kunga zvichiita. Tungoende kobhadhara $50 enda zendaimwe bhadhara. Kusikana hapana wakusikana ngekuti dai kwava kuri kusunga kwacho asunga achitofamba ka. Saka ndo zvinoitwa here kana kuti munofanira kunga muchinatsi kuadvisewo kuti dai wanga wamirawo zvakati, dai wanga wamirawo zvakati.
VaJacob Maka vanobvumirana navarowa.
Fino kuti kunenge kwakutobira vanhu. Nekuti izvezvi mukasvika kana pane bhawa chaivo paisa prepaid meter panomba chimirwa dori weekend neSunday kanzo inenge ichiteerera zvinhu izvozvo. Saka dai kanzo yainge yafunga zvimwe zvekuita iisa pane dzimwe nzvimbo kweri pesi pesi paurongo isa.
VaThomas Zongoroti vanogara kuFlorida muno mamutare uye vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana. Vanoti vave kutoita zvekupaka motokari musango kana mumasend raini.
Tautoshaya pekudini pekumirira kuti todini toenda papi. Izvozvi tautogara mumusango mumukoto kuenda kupaka motika dzai zvekuti yati pekushaisa motika pacha pasina bekuzi mari yacho hatina.
VaDavid Mutambirwa vesangano revagari vemuguta remutare remutare Residents and Repairs Association vanoti zviri kuitwa nekanzuro zvinosuwiswa kwazvo uye vanoti vatoronga kuti vazosangana nemakanzura pamwe chete nameya uye munyori weguta kuti vavape zvichemo zvavo. Meya weguta remutare vatatenda namarare vanoti kanzuro yavo iri kutsvaga chouviri saka nyaya yemaprepaid parking zones imwe nzira yekuita izvi kuitira kuti vapedze zvikwereti zvine guta iri zvimwe zviri muvanhu makambani uye nekumapazi ehurumende.
Iya guta remamutare takatora danho iroro iri mushure mekunge taita ongorere kuti mafambisiro angaita basa rekupaka dzimotokari mukudhorobha zvanga zvisi kunatsa kufamba zvakanaka, uyezve guta remamutarewo rakaonawo iri imwoyo nzira yekuti ione kutsvaga mari ichabatsira pakugadzirawo migwagwa yedu. Sekuziva kwamunoita vagari vemamutare kuti makare kare guta remamutare zvichienderana nemamwe maguta taisoona mari yaibhadharwa yemutereyo yezvemotokari, but mari iyi haichauyi kukanzuro yako yaenda kuzinara. Saka kanzuro yasara iri panguva yakaoma pekuti haichakwanisi kuti ione mari yekugadzira mugwagwa. Saka takaona kuti tikaitawo maprepaid parking zone akati wandei vagari vemamutare vachibhadharawo dhora paawa pakupakawo zvemotokari kwavo zvinokwanisa kuzotibatsirawo pamberi pakugadzisa mugwagwa yedu.
Meya namarare vanoti kanzuro yavo iri kuwana madhora ari pakati pezviuru 10 nezvishanu kusvika pazviuru 20 pamwedzi woga woga kubva kumitero yekupaka motokari muguta. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lwedha Moyo.